manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera mbudzi 3/2018 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS.
Ndinongofara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwe uchimiririro nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai zvisinei nezvitarisa kuti gender yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Ngatisanganei muchirongwa chinotarisa zvinhu zvakanangana nevanhukadzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvine vana vanodzidza vachigarapo kana kuti boarding schools muZimbabwe zvinonzi hazvichina chikafu chekuti vana vechikoro vatye. Rimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kukurudzira hurumende kuti imbovhara zvikoro yosiya vana vari kunyora bvunzo kuti vapedze bvunzo dzavo. Mutungamiriri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti sangano ravo riri kukurudzira kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata vaJoe kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Zvina kumira zvakanaka muzvikoro zvikuru sei mumaboarding schools. Vana vezvikoro hatisakwani kutenga chikafu nokuti zvinhu zvakazodzokonoka zvodhura, mari ichishayawo simba. Saka maboarding schools akawanda, vana vari kunonga zvese nomuromo, vari kurara nenzara, vachiswera nenzara. Saka zvinhu zvashungurudza vana vakawanda vavo vanonyora mazamanishini.
Saka moita sei nevana?
Pane matanho atorwa kuona kuti maboarding schools angadini. Matanho ariko mairi. Chekutanga ndechekuti vazhinji vari kuti vabereki dai vakwanisa vaita nezvisupplemental budget vawedzere dzimwe mari dzekubhadhara, asiwo vabereki vacho havana kuwanaiwana mari iyo nokuti hurumende haina kuwedzerawo. Dzamakambani hapana vakawedzera mari dzinotambirwa navabereki avo vanotoyaurawo nhamo nokutiwo mari dzavo hadzichatengi. Imwe ishu yasajestwa ndeyekuti zvinofanane kuti zvikoro zvikurumidzazvo kuvhara. Zvabvara kosane vana vari kunyora chete veo levhu neeilevhu, asi zvekare izvo zvinopa kuti even ivo vanenge vasoka mari yacho inobhesi yekuti vazopedza kotero vachinyora nokuti mari hamusina muzvikoro. Maboarding school asiyauka vabereki havana mari. Saka zviri kuhurumende kuti ione kuti zvingaita sei kuti vana vapedze kotero iyi.
Hurumende iri kuzviona here izvi kuti vana vari kushaya zvekudya pamaboarding?
Hurumende yatidewo kuti haina hanya, kunyange ikaona haina hanya, haina tsitsi nevana vechikoro. Inotoona sekuti zvematemberwo enyika ndo zviri nani, vanenge vachita kuti zvinhu vanoda kupa impression yekuti zvinhu zviri kuimprova muZimbabwe. Asi vakuru vezvikoro vanyora kuministry yeeducation vachivaudza kuti Wariku fesa nenda mbuzikoro kufidia wanaoru mabuti.
Wakuru vezikoro wakanyi ratamba iyi. Pane minjuro ya watu wa wanaere kufakuru mende.
Pane minjuro ya wanu kwa wakuru mende wanungo uzuwa zeba lino mburu mbuti. Dae madana wadere tuwa wakona uti waeta mdeme mdeme. Aso watere kwa shina mariache wana inunga kupi. Wike mino. Next week, I believe we are going to have a score of 200. Now, after the score of 200, we are now at the quarter of Asi. Do you know what I mean? What do you mean?
What do you mean? Kola
Bereki, what is it? 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 What is Urumende ndiye ene social contract na wana. Ndiye ene kuna kona kuti ya wana solution ya kuti marika wani kwa sei. Chikafu chingwa wani kwa sei muzikoro. Dae zaito virao kana kuchapowa mabodi nikuru. Chikafu zungala nani. Shakune madeona asanoya une chikafu mama.
Abo vange wari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe vatakawa fira zhou vachitaura wari parunare wari kumashingo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kuda kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muongororo yakaitwa ne Studio 7 muguta Francis Town neGaborone ayo anogara vanhu vakawanda vekuZimbabwe inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kukumbira rubatsiro kuvakuru vedhorobha aya. Meya weguta reGaborone vakachisotutwe vanoti ichokwadi kuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika zviri kuda rubatsiro urwu. Izvi zvinotsigirwa namaya weFrancis Town amai Sylvia Muzila avo vanoti vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe vari kuuya kwavari vachikumbira kuti vapiwe mishonga iyi pachena. Mumwe anorarama nekuita mabasa emaoko muGaborone vaMoses Chamunorwa vanoti vanhu vakawanda vari kuuya kuBotswana vaine shuwiro yekuwana mishonga sezvo muZimbabwe muri kuitwa huori pakupa vanhu mishonga iyi.
Zvimwe akapenga zvopuwa vanhu izvozvo yazvotengesewa vanoti netsei ipapo nodotenga saka vake vasina mari vanodofa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational AIDS Council of Zimbabwe panyaya yehuori hunonzi huri kuitika pakupiwa kwevanhu mishonga yemaARVs. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Celestine Mupandawana vanoti Botswana inobata zvakanaka chose zvizvarwa zvayo zvinoda mishonga yemaARVs. Muzvare Mupandawana vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti vekunze vauye kuBotswana kuitira kuti vawane mishonga iyi.
Government yeZimbabwe ingade ingashuvire kuitira vanhu vanorwara neHIV zvakanaka sezvinoitirwa vanhu vekuBotswana kuti vanovhizitirwa, vanopiwa chikafu, vanopiwa mishonga mahara. But chinogona kunetsa ndechekuti ikonomi yeZimbabwe neikonomi yeBotswana zvinhu zviviri zvakasiyana. Of which ikoko vanototrayawo kuti chero uchirwara neHIV uri kumba vanogona kuprovider vanhu vaunogara navo mumba. Kusiri kuti vanhu vabhadhira kuti vanotasa kuva provider nezvinana magloves zvisichi kuti vakwanise kuchengeta murwere zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudomwa nezita nokuda kwekuti chinorarama neHIV and AIDS chinoti dambudziko remari ndiro rinoita kuti vamwe vasakwanise kuenda kumusha kunopiwa mishonga iyi sezvo vanenge vakauya kuBotswana vari pamaARVs kare.
Muno maforeigner muno mukangu vakashinzwa chakazotsvaga mari. Saka zvakazotsvaga mari zvinovatorera nguva kuti iwe awanzikwa namari yekuenda kuZimbabwe kunotora zvemaRV kuti aprocesa chakakura. Saka anenge akuona zvinhu zviri izi kwaari ndizvokuti akaendawo kuvakuru vemuno makavapuma problems avo vaigona kuvabatsirawo. Since iye pamwe anenge akabva achitomwa saka muno mukuti azokwanisa futi awanewo futi kuti mari yekudzokera iye akaozotsvaga kuzorarama situation yekumusha kwedera kumira mushi.
Mumwe mugari muzvare Venezia musavengana vanoti zvimwe zvizvarwa zvenyika ichipikirwa zvava netsika isina kunaka yokungoda kukumbira zvese zvese pane kuti vanobatsirwe kumusha.
Chiti ngavaende kumusha kana varipo. Ngavaende kumusha kana tivaona muno tinototaurirana kuti aiwa zvavarwara kudaenda kumusha kunorapwa kumusha. Inoona rubatsiro kumusha muno hapana rubatsiro ratopwa asi kusara kwokudi kwekutenga.
Nyanzvi munyadzi zveutano vaWinston Muzangwa vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu kuZimbabwe ndiko kuri kukonzera kuti vamwe vaore mwoyo mukunotsvaga rubatsiro kumusha. Bazi reNational AIDS Coordinating Agency rinoti pane vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu vanobva kunze kweBotswana vari kupa mishonga yemaARVs, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana vari vanhu vekuZimbabwe. Bazi iri rinoti zvizvarwa zveBotswana zvinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru zviri kupiwa mishonga yemaARVs pachena. Pasi pemitemo yenyika iyi, Botswana inopa chete mishonga iyi kuzvizvarwa zvayo. Vanhu vekunze vakaroorwa kana kuroora chizvarwa cheBotswana pamwe neavo vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichinge ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Pracedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNew York anoti vasikana vaviri vokuSaudi Arabia avo vane mitumbu yakawanikwa kumahombekombe kwerwizi runonzi Hudson vanogona kunge vakazviuraya. Mudhikutivha mukuru muguta iri vaDemotshei vati Tala Farea uyo ane makore 16 nemukoma wake Rotana Farea uyo ane makore 23 vanogona kunge vakasarudza kuzviuraya pane kuti vadzokere kumunyika kwavo kuSaudi Arabia. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nezvavanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Lucy Chivasa vanoshanda ivo nesangano reLegal Resources Foundation asi vari muAmerica parizvino pachirongwa cheHubert Humphrey Fellowship apo vari kudzidza ivo zvinoitika imo muno muAmerica vari kuMinnesota. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Ngatiitsana nguro kuti kuite imo muno muWashington.
Muno muAmerica ndakauya kuzodzidzira nezvemutemo ndichionawo maitira vanoita zvinhu kunoku pamwe chete nekuenda kuchikoro. But muWashington DC tanga tine mutsangano wevanhu vese vakauya kuzoita program iyoyi inonzi Hubert Humphrey. Three about 150 vanhu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rese, saka ndiyo tanga tichita inonzi Global Leaders Forum.
Imi semudzimai munonzwa sei kunge makamirirawo mamwe madzimai ari kuita basa irori ramunoita kuZimbabwe?
Ini ndinonzwa kufara kuti kana tiri vanhu vechidzimai tichiwanawo mukana yakadai yekuti uwanikwe uchimiririrawo nyika yako panenge paine vanhu vakawanda kudai, zvisinei nekutarisa kuti jenda yako yakamira sei. Ndinonzwa kufara nokuti ndinoona kuti nyika yedu inotipawo mikana panenge paine zvakadaro zvinenge zvabuda.
Muri iko kuno zvizva muri kutarisira kudzidza semudzimai anova agweta munyika zvekuti mugoso unopakurirawo vari kumusha kana muchinge madzokera uye zvichirongwa chenyu chakareba sei?
Chirongwa chedu chakareba gore, saka zvazvinoreno zvekuti ndichange ndichienda kuchikoro. Pandiri kuenda kuchikoro ndiri kudzidzawo nyaya dzema human rights kuUniversity of Minnesota. Asi ndiri ipapo futizve hatingoende kuchikoro chete, tichaenda kubasa. Kanyaya iripo ndeyekuti ndinenge ndifanira kudzidza kuti maorganization ari kuno kuvanoshandawo sei zvandinozofanira kunoshandisa kana ndadzokera kuZimbabwe. Chandingati ndadzidza panguva inodiki yandangosvika kuno ndechekuti maorganization ekuno anoshanda sei zvakasiyana nezvatinoita kana tiri kumba. Saka izvozvo ndizvo zvandinenge ndifanira kuti ndozotora rumwe rudzivo rwachona ndoenda naro tonozvishandisawo kunyika yedu.
Muchiona mafambisirwo anoita kuno nechinguva chamagara muri muno, ndezvipi zvamungati muri kuuyemura zviri kuitwa imo muno muAmerica zvamungada kuonawo zvichiitwa kuZimbabwe, nyanya takanyanyotarisa madzimai?
Chandinoyemura panyaya dzemadzimai inyaya yekuwaniswa kwemukana, kuti kwese kwaunoenda kazhinji unongowanawo vanhu vechidzimai varipo. Pangava panyaya yezvematongerwo enyika, because ike zvino pane maelections atakatarisana nawo muno muAmerica, unoonawo macandidates echidzimai vakati wandei vanenge varipo vachimiririrawo mapato ava akasiyana. Izvozvo ndozvandinoona sokuti senyika yedu yeZimbabwe tofanira kuti titirerusewo mapolitical parties edu apewo mukana kumadzimai kuti vakwanisewo kusimuka vachivhoterwa.
Tichitaura nyaya iyoyi yesarudzo remuno muAmerica, zvii zvamadzidza takatarisa kuti tiri kuona kune maRepublicans avo vari kukokerwa navaDonald Trump, tozoonawo kumaDemocrats vari kuda kurwisa chaizvo kuti vawanikwewo vachiwana ruzhinji matingati muSenate muye nemuCongress. Tiri kuona vana Barack Obama vaimbova mutungamiri wenyika vari kumiramira, vana Oprah Winfrey vari kumiramira. Zvii zvingadzidzwawo nevanoita zvematongerwo enyika kumusha nezvamuri kuona kuno?
Ndingangoti chikuru chandadzidza ndechekuti kana vanhu vachikampena hapafani kuti pave nerurengo. Rurengo runosvika pakuti vanhu vanorovana, zvinova zvatinoonawo zvichiitika kunyika yedu. Ndinonyatsoona vanhu vachikampena vachiita makwikwi avo vachipanana mukana even panyaya dzenefenyuro. Ndikatarisawo nyaya yefreedom of expression panyaya yemedia, ndinonyatsoona mapato ese achikaziwawo. Plus ndakanyanyoyemura maitiro avanoita marali avo kana vari kunoka, hapana kana nyaya yemhirizhonga kana kuti kurwisana kwandinoona vachiita. Saka izvozvo ndingangoti pari zvinondo zvandati ndayemurawo, sezvo ndichitori pakunzwisisa kuti sarudzo dzavo dzinofamba sei. But ndingangoti pakukokera kwavarikuita ndadzidzawo kuti vanhu vanofanira kushambadza zvavanazvo, zvavari kuvimbisa vanhu nezvavakanakira kuburikidza nekutaura nevanhu pane kuti vanhu varohwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Lucy Chivasa vesangano reLegal Resources Foundation, asi vari paHubert Humphrey Fellowship imo muno muAmerica. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chatinopiwa na Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko akaziviswa nemutungamiri wekereke PhD Ministries vaWalter Magaya, ekuti vakanga vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti kenza, uyewo HIV kana kuti shuramatongo. Asi pashure vakazokumbira ruregerero kuti vakanga vakasika kumedza kutsenga vachada. Pavakaburitsa mashoko iwayo, vakaturunura mashoko avo, vakapedzisira vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemishonga muZimbabwe. Muhurukuro yedu tabata mubati wehomwe musangano reChristian Alliance vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda zvikuru
vaGokova. Nyaya yatida kukurukura ndiyo nyaya yemashoko akanga aziviswa naProfet Walter Magaya, vachizivisa kuti vawana mushonga unorapa gomarara kana kuti kenza neHIV inove shura matongo. Asi takazoona mushure vachidzora mashoko iwayo vachiti aiwa ndakasika kumedza kutsenga ndichada. Tichitarisa nyaya iyoyi nemaonero enyu, munomirawo papi imi semuKristu?
tine dambudziko rakakura munyika rekuti iro takaregerera this new crop yeva paridzi vakaita sana magaya nevamwe vakadaro vachishanda vachiti vari kuparidza shoko ramwari bati taona mapfumira avari kuita vachipa shumiro kuvanhu varombo zvinotishungurudza zvikuru kuti zvinomboita sei vhangeri rare kungoda kuita mari chete kauti vhangeri rofana kuva rekuparidza Jesu mupenyu Jesu anoponesa vanhu saka kuuya kwaana magaya nezvaitika izvi zviri kubvawo mukuti imo munyika medu chaimo zvina hazvina kumira zvakanaka kutarisa nyaya dzezveupfumi kutarisa nyaya dzematongerwo enyika zvinopesera zvaita kuti vanhu vashaye pekubata vangotongofunga kuti tikaenda kwamagaya upenyu hwedu hunoreruka haungomuka one day vongoti ndatiwa nemushonga uyai mutore mushonga mushonga yacho haisi yemahara futi ari kuda kutoita mari nazvo
asi pane mitemo here vagokova inobata vemakereke kana kuti vanenge vachida kutanga makereke kuti vanga vachiteedzera yatingati ingadai yakatyorwa navamagaya pamuri kuti vanhu vari kuregererwa kwenguva yakareba
hapana mutemo uripo iko zvino izvi even inini pandiri panapa ndiri muhwisiri but ndikangofungawo kuti ndakuda kubuda muhwisiri ndotangisa chechi yangu ndotogona kutoswera ndaane chechi yangu ine vanhu vanonditeerawo mangwana chaiye saka isisi tiri kuti hatidi kuti government itange kuta kutiko takuda kutaregulate mabasa emachechi machechi ngaamire atarise madambudziko ari kufeswa nevanhu vari kuda zvekunamata vane shungu dzekuda kunamata mwari voita pachirungu inonzi self regulatory mechanism iko zvoizvo hatina that mechanism
ko vari kuti dai vamagaya vapiwa mukana wekuti vange vachimboratidza kuti mushonga wavo unoshanda here kana kuti kwete vasati vatakatwa nevanhu pamwe nekumiswa pamberi pematare imi munotiwo
vamagaya vakatyora mutemo wekuti iwo vanongoti ndaane mushonga unorapa vanhu mushonga wacho usina kuauthoraiziwa kuhealth system kune maregulatory authorities vakaignore that vavangoti vanhu uya nitore mushonga Zimbabwe inofanira kuva nyika isina zvekutifembera fembera tinofanira kuteedza mutemo saka vamagaya vakazosungwa nenyaya yekuti havana kuteedza mutemo ende vakabvuma kuti yezve chokwadi handina kuteedza mutemo weZimbabwe
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu
tinotenda vajomba kandimiri nekundipa mukana wakadai thanks very much
manga makateerera kuna vajona gokova vanove mubati wehomwe kusangano rechristian alliance muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekaya nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 muchirongwa chatinopiwa nhasi naRay Choto weStudio 7.
Yasvika nguva yekuti timboverenga zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 paFacebook pamusoro penyaya yatakaburitsa nezuro yekuti sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program rakapiwa mari nehurumende yeAmerica kuti ishandiswe mukutengera vanhu vemuZimbabwe chikafu. Munyori wedu wekutanga, mukoma Steve Mizha, vanotiwo tosvika rini tichichengetwa nhai guys. Kubva kuvabereki kusvika kuvana takangobatwa nevakweguri ivava. Gavatimbotipawo chigaro ichocho timboona kuti zvinorambawo here. Ndimukoma Steve, avo vari kupawo pfungwa dzavo. Mukoma Richard Moyo vanotiwo tinotenda vanotipa nhau. Istudio 7 iri kure wakai, aiwa tinotenda mukoma Richard Moyo. Chikafu ngazvirambe zvakadaro hazvo, uyezve mamuka sei vana vamwari. Munofara here kwamuri ikoko kumativi mana enyika? Tinoti muchengetwe namwari nguva dzose. Amen. Aiwa tinotenda mukoma Richard Moyo nemashoko enyu. Tinovimba vateereri veStudio 7 vari kumativi mana vanzwa zvamataura. Munyori anotevera ndibaba Takunda Isaac Mugovera, avo vanoti chikafu ngachiuye tichidye plus chouya mumaoko eZANU PF.
Saka machinja mchakaora nenzara gorerino. Aiwa baba takunda. Fungwa dzakadai hadzina kunaka. Chikafu chinofanirwa kupiwa munhu wese anoshaya. Pasina kuisa zvematengerwo enyika mukati. Tete Juliet Mado Vengesai vanotiwo vanhu vakawanda kumaruwa vanofunga kuti chikafu ichi chiri kubva kuZANU-PF. Vachiti zvekuti chabva kuUnited Nations havambozvizive izvozvo. Kamusarudzo moti vabira. Idzi ipfungwa dzasisi Juliet Mado Vengesai vatumira mashoko aya paFacebook. Munyoro kupedzisira ndi Samuel Sami Dzamatira vanotiwo kuita chikafu chekupiwa zvinhu zvakaoma vanhu wei. Ichokwadi vanhu vanenge vachifanirwa kuzvishandira nekuzvirimira vachiwana chikafu. Asi mukaona masangano akaita seUnited Nations kuburikidza neWorld Food Program akupindira munyika kupa chikafu, zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Basa redu ndiri kukuudza imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7. Kana pane zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno pano paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo pano paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rweshona studio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panumber dzinoti 1202465 0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 1202465 0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu inoti VOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Aiwa, tinotenda Rejoto nekutiudza zviri kutaurwa nevanhu paFacebook yedu yeVOA Shona. Tombo tarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chicken Inn 1, Black Rhinos 1, Yada 0, Blawayo City 0, ZPC Kariba 2, Chapungu 0, Nashrit 0, Herentials 2. Mangwana mitambo yenhabvu yakamira zvakadari. Islanders ichatamba neHarare City kuBaba Fields Stadium. Mutare City Rovers vs Cape United kuVengele Stadium. Shabani Mine vs FC Platinum kuMaglas Stadium. Dynamos vs Triangle kuRufaro Stadium. Uye Ngezi Platinum Stars vs Blawe Chiefs kuBaobab Stadium.
Oh na 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 na. And the pole cruise on the beach, right?
Yeah, yeah. My love, yeah.
She shines in the nighttime like a moonlight.
Yeah,
I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going to put a cabatana.
Can I watch in the dandy? Dingle finger, chill, get you.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira kuvharwa kwezvikoro zveboarding zvisina chikafu chakakwana. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurarama neHIV AIDS muBotswana zvinoti zviri kudawo kuti zvipiwe pachena mushonga unoderedza ukasha hweHIV AIDS. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndinoti morara zvakanaka.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani zulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo omhla ka 3 lwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obesedolobheni leBridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe amamvotelayo.
Sisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imetha le isekhothi njengoba sikhuluma kanje.
Amapholisa aya emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengowaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi, besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa yigugu Rahundi na. Silengxoxo lontombazana osakhulayo owancintisa kukhetho unkosazana Bimbayi Muswaburi ngelakusasa lakhe. Uzangena na kubandla leMDC? Thiyani indlebe. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liyasinda ekugunyulweni kusigaba seCastle Laker Premier Soccer League kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje obesedolobheni leBridge lapho okubikwa bekugcwele abantu kade ezobabonga ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. UChamisa wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa yena uthi waqilibezelwa. Wazisa ngemva kokhetho ukuthi uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abasekeli abamvotelayo ngamavoti adlula izigidi ezimbili, i-2.3 million. Kusasa uzakuba eseGwanda. Idale lePhalamende lizasebenzela kobulawayo kumalanga amahlanu alandelayo. Namhla idale leli belilomhlangano omkhulu ohlaziya inhlelo zaleli dale ezenziwayo lezenziwa kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomela iBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla leMDC laye obesemhlanganweni lo.
Lomhlangano yimhlangano wokubumba i-institutional strategic plan eka 2019 kuze kuyefika u-2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iParliamente ifuna ukuthi ihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyofika u-2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuze ukuthi iParliamente izenze.
Ngokwakuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onje.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 bese senza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyanelise kanganani, kungaphi lapho esehluleke khona, kungaphi lapho esikwanise khona, okusehluleke isileyo yikuyini kathesi ke kuyini esikufundile ukwehlileka kwethu lokho esikwenzile ku 2014 kusiyafika ku 2018 so ke yikho okade kusenziwa ayisiwo malunga edale leparliament wonke abuyileyo
umhlangano onje oyakuyenziwe uyakwenzelwe kobulawayo yini kumbe ngokwaqala ukuthi wenzelwe kobulawayo
angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngapi imhlangano enje kodwa nje engakunanzelelayo ngalutho speaker esilaye ngu-speaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi lemihlangano yeparliamente etshiyetshiyeneyo yenzelwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo ngikhuluma njalo nje lumhlangano we-strategic planning ekade silawo ukuqalise namhlanje kodwa iparliamente phose izabe isebenzela kobulawayo ukuze kuyefika umhlaka 11 November.
Hello, ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North edalele parliamente engowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amapolisa izolo abikwa eye emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi oyebandla leMthwakazi Republic Party obotshelwa ukugqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengomunye owaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi. Besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakamkhwananzi babulawa igugurawundi na. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imetal lay isecourt njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo njalo ukuya kwabekhaya kuzatshintsha yini ukuthi khona khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo ikakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzatshintsha yini so ngokunjalo besayikhangela indaba yakhona sisayicwayisisa sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisa kanjani ngoba esingakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state so ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebelele.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Awu siyabonga kakhulu abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa ngu Mokhande u former president of South Africa independent international commission eyaphoyintwa Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu 6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho kwasokhala ukuthi i commission day kumele ihambe emadolobheni njengakobulawayo ukuze izwe ama views abantu kodwa kuna savele sasola ukuthi kathi i-commission le idingani kobulawayo ngoba phela la bantu bafele eHarare njalo labantu ababuleleyo lomhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasosha ayedubula abantu laba bangama-civilians esathi sikukhangele sabona ukuthi akula sidingo sokuthi i-commission le ize kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sike nxa sise-Rainbow 10 kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakala eHarare bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo ikakhulu indaba yombhugazo indaba yegugurawundi. Yikho ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela umokhanti ukuthi hayi ikhomishini yakho lapha kobulawayo ezilonke ezingeke ikhulume ngegugurawundi kasuze siyilalele basebebanika ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi waye kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu umkhwanazi ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhugazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly la ngendaba yombhugazo ehamba lodadewabo onguye futhi owabulawelwa umntwana igugurawundi umjaha owayele 21 years by that time bathestifya-ke lubaba lodadewabo ongunina kalojaha labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani kodwa kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi wayi basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophela ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kamnangakwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.
Alo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Untombazana usakhulayo uvimba ishe Muswaburi ngomunye wabasakhulayo abangena kukhetho olusanda kwedlula encintisa ukumela isigaba seBulawayo South edale lePhalamende ezimele. Kodwa wanqotshwa ngumnumzana Raj Modi owebandla leZanu PF. UMswaburi uthi isifundo esimqoka asitholayo ngesokuthi uZulu kakafiki kusibanga sokuvotela umuntu omiyedwa. Kambe engaba icabanga na ukungena kubandla le MTC kumbe eleZanu PF? Sibe lengxoxo layo.
Umbuzo onzima ukuphendula wona lo ngoba kulama opinion amaningi ngendaba yalaleyo khetho, kodwa mina ngizasikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami le-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate, and I learned ukuthi African politics, right, kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amabhathi, akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usulesifundo sona leso, manje ubona njani elakusasa? Kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kuhluku ukujoyina amatente amakhulu, ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle lokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha, ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungena budget, hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba nesikhathi esihle esene esi-right sokuthi sebe sikhethi ukuthi isikhathi engizatsho kumbe ngikhomente ngaleyo ndaba.
Ungasela ukuthi umumo okhona wona lo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa, ukubona njani? Kuyini kahle kahle kade uzakukhangelana lakho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulama-line amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo, ngoba sifike emaphethelweni kathesa kula misebenzi kodwa imithengo ilokhu siya phambili. Angithi ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe, ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu benga kali bona ukubona ukuthi izinto lapho sokumele zithintwe ngale indlela ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.
Alo ke ngonkosazana Bimbayishe Muswaburi oncintisa kukhetho ezimele ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedence Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Hello, ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa yile inhlanganiso ezokuncedisa abesifazane ikakhulu emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Uyabona emaphandleni kunengi okuswelwa ngomama. Silokhu sibakhuthaza ngamalungelo abo. Ese sikwenza ke khathesi ukuthi nxa sisenza izinto zethu, sisenza izifundo zethu, omama labo baba labatsha sibahlanganise. Ngoba abatsha yibo abayisizwe sakusasa and yibo abazathatha phela omama bakusasa. Kumele intsha iwazwisise amalungelo.
Baya kwamukela njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku kuningi okuswelakalayo, imali, ukudla lokunye. Bengabuya bezofunda lokhu yini kumbe babe lokhu bezama ukuziselela?
Ababe bebuyile babe bekhangelela ukuthi lize ekukhuluma ukuthi singalungisa njani. Izinto azikho ezitolo, ziyadura. Izinto ziyakhwela usuku zonke. Bakhulume njalo lokuthi katakula hulumende na ongabhoda lezitolo elungisisa ukwehlisa izimpahla. Bazenzela santando ukukhweza. Into nje abomama abasuka badane bakhale ngayo, kulabo mama abakhethwayo ukuthi abamele omama emaparlamenti abe-proportional yana. Ngiyabona kumele siyiphathe kuhle, sizame ukuthi siyilungisise, ngoba omama bayizwisisa bababona omama labanemakhaya. Omama labanababuyi uzathatha izinto phela uthi bayifaka ama-motion khona leparlamenti. Asikwazi ukuthi bakhulumane. Abakuthoyo omama ukuthi asehlukaniseni uthi omama basuke emaphathini bamele omama basemaphathini. Kube labo mama aba-independent abamela nje umama njengomama, bayefaka ama-motion ngezinhlupho zabomama emakhaya langamalungelo abomama. Kunje njani sesisiyalima? Omama bekhaya banazinto zokulima, bayakhala ukuthi amatrekitha wona la aphiwa abantu ama-1-1 nxa kubuya itrekitha ibe incedisa omama bayekele ukuthi awugajompa, balinyelwe nje kube lula ukusebenza.
Ezinye ke ingxaki elibhekana lazo ngenhlelo lezo elalivele selizisungule.
Inhlelo lezo asithe ezembuzi, omama bahlutsha yikho khona ukuthi kumele aye kuproject aphinde ayedingela abantwana ayethena emalayinini. Sithi kubo Gwanda, kubo Stezi, kubo Stanmore, abantu bayaquma, kubo Dambashoko lapho mama bayaquma ngezinyawo. Bezethona emalayinini khonapho eGwanda, babuye baswele, babuye baqume ngenyawo ngoba ngaphinde ayisebenzisa imali yakhona. Transport ikhwelile, yonke into ikhwelile, baquma ngezinyawo. Kulobu zimo obumangalisayo kubo mama.
Kodwa indawo abaquma kuyo khonaphana iyahambeka yini kumbe kungaba le ngozi abangahlangana la?
Ayihambeki. Asithi njenganxa uquma usuka kubo matshetsheni, kubo Dambashoko, siyawenza abantu abahlukunyezwayo. i-violence, ama-rape. Siyake sizwe abantu babulalana esitekekeni kubo vova khona. Abanye bebesiya khona esitekekeni sakhona soneso. Sebese sabukuya esitekekeni kuyabulawana. I-violence inengi. Omama basebuzimele.
Kuyini eliyabe likwenza kunsukwane ezizayo?
Sikhangela zona i-16 days of activism. Okukhona kathesi ukuthi siyayenza ama-meetings labantu bema-church, ama-church leaders. La bomama abasezinkonzweni ngoba siyananzelela ukuthi ezinkonzweni lakho sekule abuse eningi. Siyayenza futhi ama conscientization kuhlangene omama obaba ama traditional leaders labatsha ukuthi sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sithi mhla ka 5 siza kuba ne march sesindawonye ama groups ona lawo abafundisi ababalisi abasebenza kuhulumende sisenza imatch sibe sesenza ama debate ngamalungelo abomama sikhangelele i-gender based violence. Mhla ka 5 siyabe sisestez, mhla ka 7 siyabe sise 10 more kuyabe kuhlangane wa 4 or 3 la eGwanda North kuyonake inyanga
leyo. Balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazane abahlala emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nguhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Iqembu le-Dynamos lisinde ekugunyulweni kusigaba se-Premier Soccer League kulandela unqotshwa kweqembu le-Nikrut ngele-Herentals nge-2-0. I-Nikrut eyiyo esemsamo wengalane yemiklomelo ile miklomelo engu-33 okokuthi ingaze inqobe imidlalo yayo esisele izaba le miklomelo engu-39 kuthi iDynamos yona ile-40. Kuthi emdlalweni we-Chicken Inn ibe chiki lobhanqa 1-1 le-Dynamos. Komunye njalo umdlalo odlalwe lamhlanje iqembu leBulawayo City lele yada zibe yi-0-0. IZPC Kariba yona ingqobe iChapungu nge-2-0. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Khulekani Bethule kumbe Cooksman. UCooksman usanda yethula ingoma uVanolila ayipheke kutsha.
Lokumila maboko bazwa
ngiyayazi ke ingoma kaSolomon Sikhuza, kodwa ke lapha uCooksman uyipheke kakutha esebenzisa umculo walezinsuku. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, lami ngiyababonga futhi ukuthi lami ngibe ingxenye yohlelo. Ngiyabonga futhi.
Ye, ungasitshela ngengoma yakho entsha le osandayo yethula, sizwa abaningi bayithakazelela kakhulu. Ungasitshela ukuthi igama layo ithiwani njalo kuhamba njani ukuthi uze uyilobe?
Yebo, ngiyabonga ithuba lona lokuthi lami ngike ngi-explain ingoma. Ingoma le ihloko sayo nguVanolila. Kufanele ukuthi kubudirini ngoba sakhumbula ukuthi i-original yakhona yayenziwa inkunzi enkulu umoya Solomon Sikhuza. So okwenze ngathi ngayi-remixa khona ngifuna nje ukuthi indlela yoku-appreciate ama-legends akithi ukuthi imisebenzi yawo ibilokhu evele nje ihlale khona ingagcini sengani sinyamalala kona bangabantu abakhulu kangaka abakhonsidisa njalo aba-influencer abantu abaningi kuinda. So ugu rini tungo mazana laona leo wano lilega babi gwenza na kondo kunduti. Ibe hali njilo kuitati kwa kate kutu inga la sila kudu ugu wano lilawa. Zona lea nea hii ugu wano lale lingu wana lene njila eni yenzeno hai kutu ile tache house kitchen music ile tache kutu ama katari kule nda ula pa awa kona hii style kuna nesana really original style. So ibi experiment njanti gibi eni yenze kutu ile tache sungura hii rumba nisanga nisi ile house ngati gimi sound njanga benga la tengo.
Ukhangelele ukwenza ezinye njalo yini ezifana nayo nale?
Ya, ya kakhulu ngoba njengoba uke wakuthinta ukuthi khanya abantu abaningi bayithokozelela yona le ubanoli. So khonokho kuyithokozela kwabo sekuhle kwanika ama-plans okuthi ngiyenze ingoma ezithile ezama-legendakithirapha abantu abanjengabomdalo madayivana abantu abanjengabondukusmalat abantu abanjengabomdalo alfetinati. So ama-plans vele iwona lawo okuthi sekuzaba lezinye futhi ezama-legend enzatremis.
Kungani ungayenzanga laba lidlalade i-album?
Ngingathi nje okwenze ngayenzanga kwi-album okuyikho i-main reason why ngingakhiphanga kwi-album ukuthi ama-friend imali yakhona eyokuthi ngenze i-full dlalade eliyabe liphekekile imali yakhona yesuke yasenganiyangikhama ngoba ntiyabona ukuthi isikhathi esiningi nxa uzenzela yonke into oyenza iphuma kwesakho isikhwama kungela umuntu ongabe ukuncedisayo ezinye izinto ziyasuka zisikhama ngoba ntiyabona ukuthi njengakathesi sisakhangele futhi ukuthi senze i-video ngoma nale so ngiyinye imali futhi mina kuyana efunakalayo. So ikho nje awuthi ngikhiphe isikhindle ngoba isikhindle ethu silula ukuyiphutha kwezi-album.
Hayi, sikufisela inhlanhla isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithanda ukuvalelisa abalaleli bonke abomsakazo njalo mbakhuthaza ukuthi abamdingo banolitha bamthole bamtholise.
Hayi, ngiyathemba bazampholisa njengoba ikhisimusi isifika kanje bazagida.
Ye, hayi, siyabonga.
Nice, that's just funny. Lo ke ngumhlabeleli olodumo uKhulekani Bethule kumbe Cooksman ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. cho zana zana cho nana ila cho ndi kumbuza kanyi ingoma mnandi ingoma ka Cooksman isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje leyazike ingoma yakudala kodwa isiphekwe katsha ingoma ka Solomon Skuza singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebezikhokhela Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubesedolobheni le-Bedbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe abamvotelayo. Amapholisa aya emzini ka-Terence Mkhwananzi wabotshelwa ukuqamba umongameli Mnangagwa ngokuphatheka ebulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa igugu rawundi na. Selugqiba-ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.